manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 30, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pamakumi mana nemumwe.
Chichisonga chida kuti nyaya inzwike iye ipfuridzirwe mberi kusvika musi wemuvhuro. Vachipa zvichemo zviviri zvokuti havasati vakwanisa kuverenga rekodhi vanoda nguva yakati rebei kuti vakwanise kuverenga rekodhi. Chechipiri vanga vachiti mangwana havakwanisi nokuda kwokuti muchuchisa ari kuda kuchuchisa nyaya anenge ari kuSupreme Court.
Dare redzimhosva ronzwa chikumbiro chaHope Chingono navaJacob Ngarivhume nemusi wemuvhuro.
Kuona mapurisa achidzinga vanhu mutaoni mumashops vachiti budai budai muende kumba hatisi kuziva kuti ichiri curfew because vanhu vakanzi vanofanirwa kuvhara na3 kana kuti chachi chiri kuitika hatichazivi.
Mapurisa nemasoja aswera achirambidza vanhu kupinda mukati memaguta ose ari munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pamakumi mana nemumwe kana kuti 41 zvichitevera kufa kwemumwe munhu mumwe chete kuManicaland neZulu. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakasvika neZulu pazviuru zviviri nemazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 2879. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi matanhatu nevaviri kana kuti 62 vaine chirwere ichi. Pavanhu ava makumi mashanu nevaviri vanhu vakachitapurirwa munyika uye vamwe 10 vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika mazana masere nemakumi masere nevanomwe kana kuti 887. Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Chingono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vacharamba vakavharirwa mutirongo kusvika nemusi wemuvhuro zvichitevera kukundikana kwaita dare repamusoro kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaNgarivhume avo vanga vachironga kuratidzira kwemangwana pasi pesangano reJuly 31st Movement vacharamba vari muusungwa nemumwe wavo Chingono. Nyaya yevaviri ava yava kutarisirwa kunzwikwa nemuvhuro. Rimwe gweta raChingono vaGift Mtisi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mudare nemuvhuro.
Mutongi Justice Chitapi vapa tarisiro yavo yekuti nemusi wemuvhuro nyaya iyi inofanira kuti inzwike iperi.
VaNgarivhume naChingono vari kuramba mhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vaviri ava vachange vari mutirongo mangwana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi sezvo vanhu vasiri kufara neuori huri kuitika munyika. Sangano revashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa mashoko paTwitter yaro kuti rinotsigira munhu wese anoratidzira kusafara kwake neuori huri kuitika munyika, kupambwa kwevanhu, kutadza kutongwa kwenyika pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Zvichakadai, mapurisa nemasoja emuHarare aswera achidzosera veruzhinji kuDzimba vanga vachida kupinda mudhorobha. Mumwe wavadzoswa vachida kupinda mudhorobha ndivaKenya Surukovo avo vati vanogara mumusha webudiriro.
Masoja nemapurisa anga achidzora motikari kuside reku Highfield neside ra Willow Road dzinobva kuGlenview nebudiriro dzange chinzi dzidzokere kuma.
Mapurisa nemasoja anga achidzosera chero muno kusanganisira vane tsamba dzekufambisa dzanga dzitambirwa mazuva ose kusanganisira mutori wenhau Thomas Maduku.
Muguta reHarare kutanga munguva dzekuma 9 makuseni mushure mekunge guta ravhura mabanks avhura mashops avhura masupermarkets mapharmacy nemamwe mashop akasiyana siyana anga avhura zvakanaka makuseni asi masoja azofamba nemapurisa vachidzingirira vanhu kuti dzokerai kudzimba.
Dzorwa kwaswera kuchiitwa veruzhinji vanga vachida kupinda mudhorobha nemapurisa nemasoja kwashorwa neMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatshwayo vati izvi zvinoburitsa pachena kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yave kutya vanhu.
Makamboona kana munhu ukaba kana ukaita paramhosva unofamba uchitasatasa kubheki uchibvunduka kana ukagara chaiko unonga uchiita senge uri kuvhumuka. Kutya ndo hurumende yeZANU PF zvairi kuita iri kurarama mukutya iri mupanic mode iri kuvhunduka vanhu nenyaya yei ine chigumbu nevanhu ine problem nevanhu haina kugadzisa zvinhu zvayo zvakanaka.
MDC Alliance inoti haisiriyo yakashevedzera kuratidzira kwamangwana uye mutevedzeri wemutungamiri webato iri vatenda EBT vakaudza vatori venhau nezuro kuti kunyange hazvo vasiriwo vakaronga kuratidzira kwamangwana ivo sebato vanotsigira zvose zvine chekuita nekuti veruzhinji vawane raramo yakanaka. Mutauriri wemapurisa vapounyati vaburitsa mashoko vachikurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvinenge zvataurwa nemapurisa avati ari kuchengetedza runyararo munyika. Vanyati vati hapana kuratidzira kwakabvumidzwa nemapurisa nokudaro vose vacharatidzira vachazozvidemba kana vakasateerera. Vati havasi kubvumidza vanhu kuti vatyore mirau yeCOVID-19 regulations vachiti zvinogona kuisa utano hweveruzhinji panjodzi. Gwaro ravanyati iri rinotiwo mapurisa achasunga vese vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga rikakurudzira veruzhinji kuti vamhanharire vose vachawanikwa vachikurudzira zvemhirizhonga kana kuratidzira kusiri pamutemo. Mune imwewo nyaya, MDC inoti yaenda kumatare ichida kusungisa vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaPatrick Chinamasa zvichitevera mashoko avakaburitsa kukurudzira vanhu kuti vaite mhirizhonga. Vamwe vari kusungiswa mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi neimwe nhengo huru yeZANU PF vaDouglas Mahia. Mapepa ekusungisa vaChinamasa asvitswa mudare navaagents gumbo vachitsigirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru veZANU PF ava vatambidzwa mapepa aya zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa achishanda pamwe nemasoja anga achirambidza vanhu kupinda mukati meguta reUlawayo uye kudzinga vamwe vanhu vanga vave muguta nechakare. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vanetseka kusvika kumabasa kwavo sezvo mapurisa achishanda nevechiuto anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda mudhorobha achidzorera vanhu vakawanda kudzimba. Mumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti Sisa uyo anogara mumusha weCaudry Park achitengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya ati azokwanisa kusvika kubasa kwake asi zvange zvichinetsa.
Kuti tiye kubasa nhasi kwakune malaini mapurisa tosecha mapasi kana wanga usina pasi wakachitodzokera kumba. Kuti tisvike kubasa it was a long long wait. Then kuti chadzokera neimanje hatitozivi kuti todzokera sei kuza nhasi ya.
Mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti amai Dhuve ati ashamisika nekuona mapurisa nemasoja vachidzinga vanhu mudhorobha zvisinei nekuti mitemo yelockdown yakati zvitoro nemamwe mabhizimisi zvinogona kuvhura kusvika panguva dza3 masikati.
Tiri kuona mapurisa achidzinga vanhu mutauni mumashops vachiti budai budai muinde kumba. Hatisi kuziva kuti ichiri kefyu because vanhu vakanzi vanofanirwa kuvhara na3 kana kuti chachi chiri kuitika hatichazivi.
Mumazuva mashoma apfuura dare repamusoro reHigh Court rakapa mutongo wekuti mapurisa haana mvumo yekubvunza vanhu magwaro ekufambisa kana kuvarambidza kufamba mushure mekunge rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobheshava vakwira kudare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti mapurisa asaite izvi. vashava vati vanoshushikana zvikuru nekusatevedzera mutemo kurikitwa nemapurisa.
Pane mutongo wakabva kudare guru High Court unotaura kuti mapurisa haana kodzero yekuvhunza vanhu vari kuzvifambirwa zvitupa, havana kodzero yekuvhunza vanhu vari kuenda kumabasa matsamba ekuti tione kuti unoshandirani, uri kubvepi, wakanangepi. Zvose izvozvo mapurisa atadza kuteerera chisungo chakapuwa nedare guru reHigh Court. Mapurisa ataridza pamwe chete nemasoja kuti havaremekedzi matare emuno munyika. Tinoti ndo kunonzi kukudubura bumbiro remutemo nechisimba zvaitwa nemapurisa.
Pave nemazuva akawanda mapurisa nevechiuto vachirambidza veruzhinji kupinda mumadhorobha munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, uye vakawanda vanoti izvi zvine chekuita nekuedza kudzivirira kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Asi mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza Studio 7 nezuro kuti kuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana hakuzi pamutemo, uye vanhu vasina mvumo yekupinda mumadhorobha vanofanirwa kugara kudzimba dzavo. Mune imwewo nyaya, mukuru weNational AIDS Council mudunhu reBulawayo amai Sinatra Nyati vaudza Studio 7 kuti veruzhinji munyika havazi kutambira zvizere kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko, uye vayambira kuti vanhu vanofanirwa kutevedzera zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano senzira yekuzvidzivirira pakubata chirwere ichi. Amai Sinatra vataura izvi mushure mekupa rubatsiro rwezvinhu zvinoshandiswa mukudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvakaita semapersonal protective equipment nemasanitizer.
Tiri kuti tisafe neCOVID sekufa kwakaita vanhu vakawanda neHIV, nekuti vanhu vanga vachisingazive kuti mumwe neumwe anogona kutora chirwere cheHIV. Ndinoona vanhu vekuBulawayo vazhinji tiri kufamba tisina mamask, vamwe tiri kufunga kuti mask ndinoitira mupurisa kuti ndirege kusungwa. Asi chikurudziro changu ndechekuti mask ndeyekuti iwe uzvidzivirire uyezve usatore hosha kwaunenge wafamba iko kuende nayo kumba. Saka tichiti kana wasvika kumba wobvisa mask, wogeza maoko, wobvisa zvaunenge wapfeka kuti usadirire COVID kumhuri yako.
Pachiitiko chimwe chete, sangano reWorld Vision rapawo rubatsiro kukanzuro yeBulawayo rwematangi emvura, mishonga inoshandiswa pakuchenesa nzvimbo, uyewo zvipfeko nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa kudzivirira kubata chirwere ichi. Kune vanhu 11 vafane chirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino muguta reBulawayo, uye pari zvino guta iri ndiro rine huwandu hwakakura hwevanhu vafane chirwere ichi munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vekwaMutare vanoti kunyanga hazvo vanhu vari kurambidzwa kufamba famba senzira yekuti vazvidzivirire kubva kuchirwere cheCOVID-19, vacharamba vachitsvaga nzira dzekuti vararamise mhuri dzavo munguva ino yeNational Lockdown. Mutori wedu enhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevanhu vari kurovera moyo kudombo vachingofamba vachitengesa zvinhu zvavo ndiamai nenzisa Rombe, avo vanogara mumusha weGarikai Hlenani Kuhle maMutare.
Tikushungurudza ka ndechekuti mudzimba tinokwanisa kugara, asi kugara kwatinoita todyei, hatina chekubata, uyezve mvura hadzisi kubuda, especially kugarikai kwaMutare. Kugarikai hakuna mvura dzirikubuda.
Mugari weMutare amai Prudence Chikati vanoti kana hurumende ichida kuti vanhu vagare mudzimba dzavo pasina zvavari kuita, inofanirwa kubatsira vanhu vose vanorarama nekutengesa zvinhu zvavo sezvo vasina mamwe mabasa anovawanisa mari.
Kuti ndigare mumba inini kumba uko ndine nzara, azvidini, azvibudi. Iriko korona iriko, but kuti ugare mumba macho, mumba macho mugariki because namuda chekudya. Ende muno macho nyangwe kuri kuti tinoda kuzvichengetedza, tozvichengetedza sei dzimba dzedu dzakabata? Tinozvichengetedza sei? Saka pekutotanga pacho kuri kutoti COVID yauya checheyo, chokwadi tinopera. Ikangobata munhu kuti yabata munhu maraini, chokwadi tinopera because magarire etinoita haanomira zvakanaka. Mwe togara mafulans, togara petinati tori pacho, tina takatobatana, hazviti kuti tiswere tisina udini, tisina kuonana.
Mumwe mugari wemuchikanga amai Priska Mvere vanotiwo kuti vakagara pasi sezviri kukurudzirwa nehurumende zvinhu zvinovanetsa sezvo vachiwana mari yerendi yepamba pavanogara kuburikidza nekutengesa zvinhu.
hende yache noto dinesi. Ndoida sayi kwa ini ndisi naka na pino bata, kana pino shanda, kana pino dini. Pino swisana hoti ndono omari. Ndoida sayi, kana mati yonini COVID yoni kwa tisukurama. Aspa kumbira oru batiyo, kumukwe muri. Ndoa zunizo nuka kwa sabutawa wangu pari zunizo.
Asi mumwe mugari wemamutare muzvare Cecilia Kapungu vakurudzira vagari kuti vatevedzere kurudziro iri kutaurwa nehurumende pamwe nenyanzvi dzezveutano kuitira kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Nini chandonyatsoziya nezvekorona izvi? Chirwere chiriko vanhu ngavazvichengetedze. Anozvichengetei mudzimbo. Terere zvirutaurwa unzi kana muri kunzi pfekai mamask mapfeke. Social distance. Gezai maoko. Chengetedzai mudzimba munguve muri clean. Gezai maoko vananga vachengetwe futi. Imi vanhu vakuru vacho zvichengeteiwo. Handizi. Kwete kuti kwanzi nokuti muzimbabwe muno machizukuru yavanhu. Chiriko chirwere ichi ngachichengetedze kuti vanhu vachengetwe.
Chiremba mukuru wekanzuro yemutare, Dr. Anthony Mutara, vanoti vagari havafaniri kuvarairwa panguva ino sezvo vachifanirwa kutonyanya kuzvichengetedza kubva kuCOVID-19.
Hatina kujaira kugara takapfeka zviseketei izvi. Saka vanhu vanopota vachikanganwa kuzvipfeka kana zvikuru sei kana tiri pane vaungano yevanhu vakawanda. Chechipiri ndechekuti takajaira kuti tisvike pedyo nepedyo tichitaurirana kana kukwazisana chaiko. Hatina kujaira kuchingamidzana nemaziso kana kuchingamidzana tiri kure. Saka vanhu takutofanira kudzidza chinhu chatingati muchirungu new normal. Zvaakujairika mazuva ano zviri zvitsva zvokuti hatichaiti zvataiita kare. Taiti vanhu vanopota vachimbundirana wedha pakusangana pamwe panhamo pamwe pai, asi nemhaka yechirwere chavapo ichi hatakufanirwa kutorangarira tichitora matanho ekuti tidzivirire nenzira yekugara munhu ari chinhambo kubva kune mumwe more than 1 meter kuitira kuti tisapana nechirwere ichi nekutogara takapfeka mamasiki anonzi yatipfeke.
Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose iri mulockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chavhiringa pasi rose. Ndakamirira Studio 7 vamutare, ndini Lweda Moyo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka dzesango vari kufara zvikuru zvichitevera kusungwa kwemunhu anozivikanwa zvikuru nekutengesa mhuka dzesango zvisiri pamutemo vaAbubakar Mansur Mohammed Suru, avo vari kudiwa zvakare neAmerica. VaSuru, avo vasungwa muKenya, vari kupomerwa mhosva yekutengesa nyanga dzezvipembere, kutengesa zvinodhaka pamwe nekufambisa mari zvisiri pamutemo. Munyika munonzi hamuna kugadzikana zvichitevera urongwa hwekuratidzira hwakarongwa nevanopikisa uye kushaya kwegurukota rezvekurima vaParents Shiri. Nezuro, Politburo yeZANU-PF yakapomera dzimwe nhengo dzebatwa iri mhosva yekushanda nevanopikisa kuronga kuratidzira kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau neZuro kuti nhengo yePolitburo amai Cleveria Chizema vainge vambomiswa kuva nhengo yebato nekuda kwekuti vainge vachishanda nevamwe vevavengi vebato kuda kupidigura hurumende. Vanoriziwo nezviri kuitika vanoti mubato reZANU-PF mune mapisha-pisha uye kupumana uroyi. Nasi masoja nemapurisa anga akazadzwa migwagwa yemadhorobha ose makuru achirambidza vamwe vano kupinda mumaguta. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga uyewo nhengo yezano PF inomirira makonde muparamende vakaindines paradza. Blessing atanga kubvunza vaparadza nezvirufu rwavashiri.
Takarasikirwa negamba igamba gamba remagamba vashiri ava havasi munhu wokuramba naye muhondo ranga riri gamba after hondo rakanga riri gamba kusvikira vakwidziriudzwa kutungamira mauto yedu emuchadenga vakazokwidziriudzwa futi varitaya kuti vaite minista weagriculture ende iye zvino agriculture yanga yakufamba zvakanaka mechanization yanga yakuuya izvino zitanira John Deere vange vauya tanetseka zvikuru isusu futi varini
vamavhinga asi tichitarisawo upenyu hwavashiri pakawana nyika kuzvitonga kuzere tiri kuona vamwe vari kuchema chema kuti vangadai vakakumbira ruregerero kumatebhelelend uku munoti kudii
idambudziko guru kushayikwa kwavashiri uyezve nerimwe rutivi vanenge vari gamba semunhu akarwa hondo yorusununguko zvataurwa navaparadza asi zvakarewo basa ravakaita semutungamiri we-6th brigade kuma1980s vachitungamira panguva yainzi nguva yegukura hundi inoita kuti vakawanda vekumatebeleland nekumidlands varambe vaine kutsutsumwa muhana dzavo kuti havana kunge vakumbirwa ruregerero pane zvakaitika kufa kwakaitika hama dzavo nevamwe uyezvewo tingati isu sehurumende yezimbabwe yanga isati yasvika pekuti inyatsovhendenyura kuti zvionekwe kuti chii chakaitika panguva yekukura hundi uyezve kuti pave nemutemo unobatsira vanhu vakarasikirwa zvisiri pamutemo nehama dzavo
vaparadza munoti kudini mashoko
isu tinoti wafa anaka muchivanhu chedu hatitaure kushoropodza munhu atisiya kunyanyanyanya gamba redu ivava vashiri ini handidi kutaura zvakanyanyisa panyaya yakaitika iyoyo yakataurwa navamugabe vakati muchirungu it was a moment of madness endezvo iye zvino sekuziva kwangu ini purezidendi vedu vamunangagwa vari kunyaya iyoyo vari kudziva nayo
todzoka kwamuri vamavhinga semaonero enyu rufu urwu rungakonzere matambudziko akaita sei mubato rezanup f nekunyika yose haro tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika
rufu rwavashiri rwasimudza mhepo yakakura mukati nemusangano wezanup f nehurumende yezimbabwe nekuti vasati vachengetwa patova nemakakatarwa ekuti chii chavatora veukama vamwe vari kuti vakaisirwa muchetura muchikafu vamwewo vachiti chirwere idenda recovid kune kurwisana kumbishi kuri mukati nemusangano wezanup f
vaparadza zvinoreva here kuti paakuita mapishapisha zvakare
dambudziko ratinaro muno munyika kune vanhu vanopikisa vanoda kuona nyika ino ichirwisana vanoda kuona mubato redu rezanup f tichirwisana unoziva panofiwa pega pega pane kutaura kunoitwa kana kuri kumusha unogona kunzi munhu aroyiwa munhu aitwa sei munhu aitwa sei hatisati taziva kuti chakakonzera kuti vashiri vafe chii tese takamirira madhokotera kuti atiudze vapedza kuita post mortem yavo
todzokawo vamavhinga tichipeta chirongwa chedu panyaya yekuratidzira kwemangwana iyi
hapana chinokonesa vanhu kuratidzira chinongodiwa chete kutevedzera zvinodiwa zvekuti vanhu vagare vakataramuka mamita maviri kubva mumwe pane mumwe vakapfeka zvekudzivirira kumeso zviya uyezve vakashambidzika kugeza maoko avo nguva nenguva
vaparadza munoona sei kuratidzira
dambudziko ratinaro munyika muno tine vanhu vanoteshedzera vamwe nezuro ndaitotaura nemabritish ndichimataurira inini kuti majaira zvikuru nekuti ndimi muri kusponza zvinhu izvozvi kunyika kwenyu hakuna zvakadai asi muri kuda kuti muchipeshedzera vanhu vedu kunoku kuti vaite zvisina kunaka vatyore mutemo vazviuraye
vamavhinga
Vaparadza musanyanya kuramba makambambashira pamanyepo ekuti vanhu veZimbabwe vangapesvedzerwa kutaridzira neBritain kana America. Hazvisi izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF inomirira makonde muparamende vakaenda nesiparadza vari parunare muHarare. Muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maskura sei mure Zimbabwe ndimadira pa Cape Town. Ndinongo kurudzira vanhu varenge kuvarairwa streke zvakanyanya gozi. Chirwere chacho ichi chanyanya kuzoparara zvakanyanyisa. Ndirikuona sekuti vanhu vakupota vachiitika kuvarairwa streke sinzova kuti havachavhunduki yanzi tajaira kudikudiki. Nevanhu vangogara vachipfeka mamaski vachiita sei vachingotera iyo mitemo yakadzikwa neWorld Health Organization uye nehurumende kuti vanhu tigere takazvichengetedza tisanyovarairwa stereki. Uye hurumende dai yakwanisawo kuti improve vanhu vainotesta kuitira kuti vanacho nevasina vanyatsozivikanwa bhozi. Zvandiri kuona apa zviri kuita sekuti hurumende iri kuita kakudhileya mbichana pakutesta vanhu. So vanhu vari kuramba vachingobatwa naye bhozi hanayo neasina varongogara vachisangana sinsi chirwere chacho chisingakumbidze chashuwa kuti munhu unacho kana zvakamira se. Iye hurumende yati improve pakutesta kwayo yawedzera nhamba mbichana zvishoma yaitifambe nepesi rinani mbichana.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Round table na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringa pasi rose. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mana nemumwe chete. Dare redzimhosva ronzwa chikumbiro chaHopewell Chingono navaJacob Ngaruvhume nemusi wemuvhuro. Mapurisa nemasoja aswera achirambidza vanhu kupinda mukati memaguta ose ari munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitumurare zvakanaka vateereri.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.